Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateriri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 1/2023. Mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichivimba kuti mave negoredzva rakanaka kana kuti makwanisa kupinda mugore ra 2023 zvakanaka. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJob Scholar vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa. Nyaya yekugwanurwa kwematunhu inonzi yave kukonzera mutauro wakanyanya kumapato ezvematongerwo enyika. Vanhu voramba vachifa munjodzi dzemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vanova mutedzeri wasachigaro webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa vachitivo vanovimba kuti achisi chirwere chegomarara. Vaskala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Muzvare Ali havasati vavigwa pari zvino sezvo mhuri yavo iri kuti ichavaviga chete kana Vaskala vaburitswa muusungwa. Asi Vaskala vaendesa zvikumbiro zvakawanda kumatare zvinosvika gumi nezviviri kuti vaburitswe mujeri vachitongwa vachibva kumba, asi matare ari kuramba akatsika madziro. Hatina kukwanisa kubata gurukota runoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe nezveurwere hwavaSkala kanawo vanochengetedza kumajeri sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere.
ZCCC tiri kutadzika zvakanyanya nokuda kwavaSkala, nokuti pari zvino vane 201 days vari mujeri vari mustokisi. Vari mujeri kudaro ijeri rekuti munogara vanhu vakatotongwa nekare, kuti vakaponda vanhu vakarepa nezvakadaro. Maconditions acho haana kunyatsa kumira zvakanaka. Saka naizvozvo tiri kuti vaSkala havasati vatongerwa nyaya yavo, vanofanira kuva vachiwana bail sezvinotaura constitution asi varimo mukati. Ndosaka vari kuzosvika pakurwara. Chiri kutinetsa zvakare ndechekuti vanhu vari kuya kuzovavhakachira vangave magweta, vangave ana chiremba, hama dziri kurambidzwa kuti kupinda kunovaona. Chiri icho chimwe chinhu chiri kutinetsa seCCC.
Vari kuti vari kurwara, vakwanisa kuona chiremba here uye muri kupa kurudziro yekuti kudii kune vemajera?
Patambotaura nehama dzavo vanga vasati vakwanisa kuona chiremba, asi magweta ava vari kufambira nyaya yacho kuitira kuti vazokwanisirwa kunzi vaone chiremba wavo sezvinotenderwa nemutemo. Asi kuendera mberi kwepersecution iyoyo kana kumbunyikidzwa ikoko, and tinokurudzira vekujeri ikoko kuti aiwa munhu ngaangopiwa kodzero dzake. Ngavasatarise kuti uyu munhu weCCC munhu wechi, munhu ngaangopiwa kodzero dzake sezvakanyorwa mutemo.
Vari kuchema-chemawo kuti dzimwe hama dzepedyo dzinenge dzavarasa. Mungati sebato muri kuita here zvinotarisirwa? Vamwe vanga vachiti havasi kuona bato, vatungamiri vebato vachiratidzira dzimwe nguva vamwe vanenge vasingauye kuzovaona paunoya kudaroko.
se triple C isusaedza nepatino kwanisa nsho makaona vese kubvira pane mukuru chaiye vana funchamisa vese vana biti vana kosa vakuru vese vari kuenda zuva nezuva kumatare vari kuenda kujeri ikoko vari kufambira even kuti magweka azowanikwa pandofunga munoziva pakazouya vana advocate mpofu nana health mukomo nemagweka makuru vese ana Beatrice Muteswa ibato rese rinenge richibatanidza zvese izvozvo kuti zvivepo uye tinoziva kuti panguva yakasungwa vanhu vekunyatsine bato rakamhanya mhanya zvakanyanya kuitira kuti hama dzacho dzinge dzakachengetedzwa zvikuedza nepatinokwanisa asi chikuru ndechekuti matare ngaatize mutemo
mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Dare reparamende rinonzi raumba chikwata chevanhu gumi nevatatu vanova nhengo dzedare iri vachaongorora nyaya yekuganurwa kwematunhu kana kuti delimitation iyo yakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba svondo rapera. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti bato reZANU-PF nereMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora haasi kufara nezvakaitwa neZEC pakuganhura miganhu yekuti vanhu vakwanise kuvhota. Izvi zvinonzi zviri kupa vamwe mumapato aya kuti vati panofanira kushandiswa gwaro rakashandiswa musarudzo dzapfuura kana kutoti sarudzo dzacho dziendeswe mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togare pi.
Takatotaura navo patakangotanga kuzviona mumapepa nemumamedia akasiyana siyana takatogara taudza mamembers edu nenzira yatinotaura nayo kuti ngavaveredi kuti tingazodamwa tinobva tazoudziwa kuti musi wa6 tofanira kudzokera kuparliament tikadzokera kumamembers zvakare tavataurira kuti musi wa6 tinofanira kunge tiri kuhouse of parliament nokuti senate ichigamuchira bot yesangano rinoona nezvesarudzo rinonzi
saka mungazive kuti muchapedza riini kuzeya mudare reparamende delimitation report iyi.
Zvirimo mubumbiro romutemo zvichaitiwa nezvokuti musi wa6 tinongorigamuchira hausiwo musi watinotangira kuti tingati taakuchiriongorora isu senhengo dzeparamende. Saka tinoti tikaritambira mumwe noumwe wondoritarisa ari kwaanenge ari tozoona zuva ratinodzoka kudare reparamende rinotaurwa musi watinenge tagara muparamende tinodzoka rini zvichiendera nezviri mubumbiro romutemo. Kana tatarisa izvozvo tobvumirana kuti ungava musi wani watinodzoka tobva tadzoka kuzodzeya taakuchiona kuti mukuita kwavakaita vakatarisa here zvinoremekedzwa nebumbiro romutemo.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso ipapo
zvakaita sokuti vakatarisa here kuti mabhaundari avakaisa anotarisa here kugara kwavanhu anotarisa here kuwanda kwavanhu anotarisazve zvimwe zvingangova zvinogona kunge zvichiungwawo navanhu mumisha imomo angava madzishi avo vangava vanhu nezvavanorarama nazvo vanogona kuti zvino kana magura madai zvinotikanganisa magari edu izvozvo toda kutarisa kuti vakazvitarisa here. Kana tapedza kuona tikavimba kuti zvavakaita vakazama nepavanogona napo kuti vaongorore nekutarisa izvi tobva tati tonyorawo ripoti yedu zvatinoisa kuhurumende kuna president kuti vatarisewo ivowo kana vaenedzawo pfungwa voisa ipapo zvoenda kuzeki.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare kumasvingo. Tabatawo gweta vachimirira Mutare Central vari nhengo yeCCC vaInnocent Gonese.
Tiri kupuwa mazuva anokwana kuita manomi kuti titambire ripoti iyoyo ichiri achibhuriwa kuparamendi ndakanzwa zvakare kuti pachagadzirwa dzom komiti inenge ichizoongorora ripoti yacho ina hatisati ndaiona kambe tinazozoiona unenge watova mutsoitishani wasitsindira tichizoona kuti zvakanyirwa imomo ndezvipi vanenge vakataridzwa kuti vazoziva pamusoro pezveripoti iyoyo vozotambidzawo ripoti yedu yatinge tizoongorora nekuzokurukura nezvayo tidzidzisa savadare tichionawo kuti pane zvakaitwa zvakaitwa here zvichitedzera mitemo nemaguidelines anenge akanyorwa mubumbiro redu renyika rezimbabwe.
Saka sebato muri kutarisirawo kuti muchasangana here muchizeya zviri mugwaro iri kana maripiwa kana kuti zvinenge zvichifamba sei?
Zvino tikange zvekuti pane vanenge vachifanoongororawo vanenge vachizotipa gwara tinofanirwa kunge tichizotora variko vanenge vachipiwa batsiri vanoona nezvemaelections kubato redu vachinge vaziva vanenge vachizotipawo kutitungamirira kuti iwo mari yavanenge vakaita anenge akamira sei kuti tichiwe savadari tizopawo pfungwa dzedu nezvo zvizoenda kuziti panenge panizoitwa ripoti yeparamendi.
Segweta vagonese, gwaro iri rakakosha zvakadii munyaya dzesarudzo?
Gwaro iri rakakosha pamusana pekuti bumbiro rinotaura izvo kuti mashure kwamakore gumi ega ega panofanirwa kuitwa nezvedelimitation yamaconstituencies kuitira kuti maconstituencies ave nevavhoti akada kuindana. Pamutemo uyoyu zvakare panenge pachipiwa mukana wekuti izvo vanenge vachigadzira preliminary report vanoona kuti mavhoti vari munyika mese vadivhaidwa namaconstituencies ese kuitira kuti vanhu vanovhota muconstituency mimwe ii vave vakada kuringana vakada kuindana. Takatoziva kuita delimitation na2008 zvichireva zvekuti kwatova nemakore anokwana kuti hatitii pakati pamboitwa delimitation. Zvinoitika kunewo dzimwe nyika kune inonzi gerrymandering inokwanisika kuti vanenge vachigadzira mabhaundari vaite zvinhu zvisina mutsarukana zvinenge zvichiita kufadza kana kuti kufevha rimwe rutivi. Zvinenge zvichiitika zvakare ndezvekuti isavadazi zvinofanirwa kutiongorore kuona kuti zvinhu zvakaitwa izvi zvinopindirana ri mutemo wekuti izvo vavhoti vari vanhu vanenge vaine zvinhu zvemaindiresi akada kufanana.
Avo vanga vari Gweta vachimirira Mutare Central muda reparamende vari nhengo yeCCC vaInnocent Gonese vari parunare kwaMutare. Tabatawo vaLloyd Damba, vanhu vamutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC.
Chekutanga ndopakutenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai kuti ndimhorese nekutaura nevana veZimbabwe ndichiti makorokoto negoredzva 2023 ndinotarisira kuti 2023 anenge ari makore akasiyana nemamwe makore. Ati ndichidzokera pambvunzo wenyu kuti munoona sei kudamburwa kwematunhu, chekutanga ndaundipe example yekudamburwa kwakaita matunhu directly nenyaya yechitungwiza. Mukatisa kuti kudamburwa kwakaita matunhu nechitungwiza ndezvezvitsotsi zvega zvega zvakaitwa nezek, munoona kuti chitungwiza population yayo yakakwira kumakore akapera ikakwira pamavhotirwo akaitwa makore akapera. But vakadzima wadhi 8 as an example vachibva vanoinyisa kwasete munomu kuzoengedza kuchibva kwatira kusina wadhi 8 kuratidza kuti zvinhu zvavo hazvina sequence. Tativa kutaura panapa nenyaya yesequence kuti uchibva muwadhi 1 unopinda muwadhi 2 uchibva muwadhi 2 unopinda muwadhi 3 uchibva muwadhi 3 zvinozivikanwa zvinhu zvakaitwa nevanhu vecrash. But chipi chavakaita ndechekuti unobva muwadhi 8 unobva muwadhi 9 wobva unopinda muwadhi 23 hazvisina sequence nekuti wadhisa mawadhi emuzengeza vakaaisa kwaseke.
Sika ivo vehurumende vanenge vachitika paramende ichapuwa mukana wekuziya kana isingatambire zvinenge zvabuda kudelimitation pada zvimwe zvinogona kuvandudzwa, mune chivimbo here chekuti zvingaitika?
Hongu vangakwanisa kupa kuparamende asi chamunofanira kuziva ndechekuti paramende vanhu vatinoti pachirungu vaya mainterested parties, vanhu vekuti ivo vari kugowana kete kuti vebatane papa ende batane papa ndisabude. Regai ndikudzokerei kumashure kukreta kwakaitwa chirumhandu zimbabwe wamunangagwa jiwa kairi na Blessing Shebunde wakazo creatorwa inonzizo kuchiruma zizibagwe mwakaza creation yayo ni maboundary ayo enye nyereza mwakanga wachiwina wachidisa mwakanga wachijiwa saka mkano toku paramende imini muriku pawani kutuwa gwani jisiri zizi noda kuburikiza chumediwa na wanyo Zimbabwe.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambu dzikora pinda musha iri vadamba
mukanzo kuti pato garichitaura ishushu we MDC kuti takataura kuti tikuna dialogue yese kuti kuti takai anpeka tikati tofana kunegotiate nezvezvechi kuti zveki ina vanhu vari compromise
va Lloyd Damba mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC va Douglas Monzora vanga vari parunare muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa padande mutande reTwitter kuti pane vanhu vatatu vaizvifambira havo nezuro vakatsikwa nebhazi rakabuda mugwagwa kuzaka nyika. Vanhu ava vakabva vafira panzvimbo. Vamwe vanhu vatatu vanonziwo vakafa mumugwagwa weHarare Bulawayo pakabonderwa mota yeHonda Fit neVolvo F-Series. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakasarudzwa kuti vave mutungamiri kwenyika yeBrazil Lula da Silva vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nhasi munyika iyi. Asi vakakundwa musarudzo mutungamiri wenyika vaJair Bolsonaro havana kuda kuvagamuchidza masimba mune zvakanaka. VaBolsonaro vanonzi vari kuFlorida muAmerica. Pope Francis nasi vatungamira urongwa wekukurudzira runyararo pasi rose unoitwa mukutanga kwesvondo pagore dzaroga roga kana kuti World Day of Peace. Asi zvino zvinonzi zvanga zvisina kumira zvakanaka sezvo paine mhute wakonzerwa nekufa kwaPope Benedict. Pope Benedict avo vakasiya basa muna 2013 vakashaya nemusi wemugovera. Vari kutarisira kuradzikwa musi wechina. Pope Francis vanamatira kuti kuve nerunyararo kunyika dzakaita seUkraine vakatiwo Pope Benedict aive munhu ainge akazvipira munyaya dzezvitendero. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tina mukoma Asha Ngwenya vanogara ivo kugokwe kana. Makadii mukoma Asha?
Mukoma Blessing ndakadiwo.
Aiwa isu tiri nani hedu. Mukoma Asha, tichitarisa iro gore iri mukati zvinhu zvanga zvakamirawo sei kwamuri muupenyu?
Mukoma Blessing, kwandiri gore iri handikwani security ranga rakanaka because tikatarisa kune ofisiro chidiki zvinhu zvanga zvisina kuti mirira zvakanaka. Mari panga pasina, mabasawo panga pasina, saka handikwani security angira sezero ranga rakanaka.
Asika zvinonzi atsunya arwa. Pane zvimwe zvamuri kuitawo here muri kugweko uku kuedza kuzviraramisa? Muri kurimawo here? Muri kuita sei?
Yeah, kugweko iko zvino tangachiita nezvekurima but pakurima kwacho apa hazvanga chigwadza mukoma Blessing.
Nechikonzero chei?
Because mukatarisa tangatirarama nekurima cotton. Ndakarima cotton yangu last term and ndakaendesa majere kumakampani na June. Mari yacho nandikazviita nguva izvizvi zvinozvinanzi muna December umomo. Saka upenyu wacho anonge wakaoma tosapa anga chingorarama wochingotambira but ofuchi wangava chirimira chinhu zvako saka ai upenyu wacho nanga waoma nkuu
pakubhadhara pamakambani yanga achibhadhara sei vanga vachikupai mari dzemadhora emunyika here kana kuti nemadhora ekuamerica uye yanga iri mari ipabhero
ya mukatarisa pane vakatanga vakatanga kubhadhara mana june july vachona vakapiwa maratgs inini hange ndakazopiwawo madhora ekuamerica yanga iri 125 pa mabhero matatu ndiwo ndakakwanisa kuburitsa kwesizoni yo
kana muchirima kotoni munopiwa mbeu nemakambani aya here kana kuti zvinofamba sei
ya gavhumenti yaiyanga ichibatsira nembeu zvese nemafertilizers kuti tigokwanisa kurima
ko mwaka uno makarimawo zvakare here kotoni zviri kufamba sei
hatina kurasa mbereko nekuti chemberi yasiyirwa takaedza zvekare kuda kuisa maeffort mune mamwe mune zvimwe zvikamu zvataitorisa kuti kana tikawedzera nekata pamwe tichawanawo nepakura hanoini ramangana kuti tichange rakamira sei
kunze kwecoton zvii zvimwe zvamunorimawo imo mugokwemu kuti mukwanise kuzviraramisa
ya mugokwe tanga tichirimawo chibage but chibage chachona futi changa chisiri kubhadhara ukatarisa gore neri chibage chaichiita $2.50 pabhajedi saka munozoona kuti $2.50 yachona apo iwo nenguva safa wachanisa mainputs ako akawanda mafertilizers nechichi saka hazisi kuzokwanisa kuzomita tageti yako nemari yanenge akashandisa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatatiaramawo nazvo irima
mvura iri kunayawo here zvakanaika ike zvino zvekuti mungatarisiri gohwo riri nani
pari zvino mukoma blessing hatisati tava netarisiro yekuti gohwo redu regorine richange rakamira sei because mvura yave ne180 sofa isiri kunaya dzimwe dzembeu dzedu dzava kutsva sofa saka isu sevarimi tarasa tariro sofa
tinosimboona vamwe vechidiki vachiti kana zvinhu zvaoma vanoenda kumadhorobha kunotsvaga mabasa vamwe vachienda kunana South Africa kana kunana Botswana vachijamba bhodha kana kuenda nepabhodha pacho sei imi makafunga kuti zviri nani kugara mugoko
ya ichokwadi nikoma blessi kubuda kuenda kunzise nyika kunana South Africa chishuviro chinenge chiriko but tinozvawo zvekare mamiriro ezvinhu kunana South Africa ikoko kuti vanhu vari kunosvikoshungurudzwa nekubatswawo zvisiri izvo saka zvinobva zvarasawo tariro zvekare yamangwana kuti ndikaendawo kusouth africa sometimes ndenge ndisina hama ndichanoshungurudzawo ndobva sometimes ndichanotakatika saka zvirinanewo ndinotakatika ndiri munyika mangu ndichingoona kuti ndavii pamwewo chingandiitikawo zviri nani
kusimudzirawo vechidiki vemugokwe mungakurudzirawo hurumende kuti iite sei zvii zvamunofunga kuti zvakakosha zvinoda kuitwa
ndingangokurudzirawo kuti hurumende ndikatarisa atoti nana march april hurumende ine humwe urongwa hweimpowerment yavakanga yambointroducea kuti dai yapa zvekare mukana kune vechidiki kuburikidza neimpowerment iyoyo ichikoretesa mari kune vechidiki takwanisawo kuita mamwe maprojects angatibatsirawo isisi sevechidiki varerutsawo mamwe ematemzi achona anota kuti tizokwanisawo kuafforda urongwa ihwohwo tibatsirikewo through maprojects isisi sevechidiki
tinokutendai zvikuru mukoma asha nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
tinoatenda mukoma black avanezuva rakanaka
manga makateerera kubva kune mukomana wechidiki asha ngwenya anogara iye kugokwe kana vateereri musakanganwe kuteerera zvakare chirongwa chino chatinotaura nevechidiki svondo rinouya
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
manheru akanaka vatereri ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinoimba kuti makaita Krisimisi yakanaka uye ndichiti makorokoto egore dzva tine mubvunzo kubva kumutereri wedu
Kuma tanuno kawande ndibvunzirewo vafundisi ndinabi neongorima zvangu ndiri pano paSouth Africa padzanini. Mubvunzo wangu ndewokuti Bhaibheri rinoti kuchava nekuguma kwenyika nakuti kuchava nemagumo. Raiti magumo anorehwa ndeapi apa? Kuguma kwezvipi? Zvokuti zvinhu zvese zviri pano pasi zvichazonge zvisiko here uye kuguma uku ndekupi? Kana tafa tinonga tatoguma here kana kuti kuguma uku ndekupi? Ndibatsireiwo ipapo.
Ngorima, mufundisi David Simango vari pano kutibetsera nemibvunzo yako. Reverend Simango, yeyo mibvunzo.
Manheru akanaka baba Hwande nevateereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wabva kuna Abine Ngorima. Vadzidzi vaJesu vakaubvunzawo mubvunzo uyu. Pana Mateo chapter 24 paverse 3 panoti kuzoti agere pagomo remiorivhi. Vadzidzi vakauya kwaari vari vega vachiti tiudzei zvinhu zvichava riini. Ndomubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri nechiratidzo chokuuya kwenyu. Mubvunzo wechitatu nechekuguma kwenyika chichava chipi. Saka mubvunzo uyu ndowakabvunzwa Jesu navadzidzi vake. Achipindura Jesu unoti chenjerai kuti musava neunokutsausai. Anoti papano yambiro yokuti vanhu vachenjere kutsauswa nomunhu. Kubva paverse 6 zvichidzika kuverse 11 pane zvinhu zvaanotsanangura Jesu zvichava zvinhu zvinotangira kuuya kwake, zvichatanga kuitika iye asati auya. Saka ari kuti painonzi chenjedzo kuti isu tinonamata navose vanomuda vagare vakaziva. Apa ngazvijeke kuti Jesu ari kupa shoko rechiprofita rezvichaitika nemazuva okupedzisira kureva mazuva ano atiri kurarama. Anotiudza kubva paverse 6 achiti jekesera kuti muchanzwa zvehondo. Nhasi uno tinoona hondo dzakapararira pasi pezuva. Kuchava nenzara. Tinoona kuti nyika zhinji dziri kutambudzika nenzara. Kuchava namatenda. Tiri kuona matenda ari kuwira pasi rose. Kozotizve vaprofita venhema vazhinji vachamuka. Ndiani asingazivi, asingaoni zviri kuitika munyika mazuva ano? Donzvo ravaprofita venhema nderekutsausa vanhu vazhinji.
Manzwazve nenyaya yokudzoka kwaShe Reverend Simango, munoti
unoti evhangeri yokuShe ichaparidzwa pasi rose. Otiudza zveke kare pamusoro pokudzoka kwake iye Jesu. Saka zvinhu zvese zvatataura izvi zvichaitika iye asati auya. Sezvatiri kuona nhasi uno ndodzinonzi mviro mviro dzokuuya kwaJesu. Saka kudzoka kwake kuchaonekwa pachena namaziso chaiwo omunhu wese. Pana zvakazarurwa chapter 1:7 panoti tarirai unouya namakore meso ose achamuona. Kutaura kuti uchauya nomuviri wake wokudenga unoonekwa navanhu vose. Uchauya physically kana ndikadaro kuti achauya panyama, asi uri muviri wokudenga uchakonzera kuti vanhu vose vamuone. Achazouya kuzogadzirisa nokutonga nokuzotora chechi yake. Zvino mabvunza pamusoro penyaya yekuti kuguma kunenge kwakaita sei. Kuchava nokuguma chaiko nokuti pana zvakazarurwa 21 paverse 1 munyori anotiudza anonzi Johani kuti ndakaona denga itsva nenyika itsva nokuti denga rekare nenyika yekare zvakanga zvapfuura. Kutaura kuti nyika ino yatiri kurarama ichapfuura nokuzoparadzwa nomoto, Mwari achiivandudza inonzi renovation, achiivandudza kuita nyika itsva nedenga itsva pasisina chakaipa, pasisina chivi, kuti vanhu vagare murugare, vagare mukunamata Mwari. Zvose zvakataurwa naShe Jesu zviri kuitika. Saka ndiri kuyambira hama neshamwari kuti shoko raMwari ngariremekedzwe, rityiwe, rikudzwe, nokuti Mwari zvakataura ndezvechokwadi zviri kuitika pazuva ranhasi.
Tinotenda mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda Mwari akukomborerei mazviita Baba Hwande.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvechitendero zvamunoda kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ndotungamiri ngomo munhau dze isindebele.